Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 17 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano waitika pakati paPresident Chamisa naVambeki wakakosha zvikuru sana nekuti tikuona kuti waakuratidza kuti nyaya yaitaurwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze.
Vakamboita muyananisi pagakava reZimbabwe muna 2008 vataVambeki vanoita hurukuro nevemapato ezvematongerwo enyika panguva iyo munyika muine bopoto rezvematongerwo enyika. Vakaparadzirwa misha pamwe nezvipfuyo zvavo mirizhonga ya 2008 voronga kuti varipwe. Zimbabwe yadzokera zvakare kumazuva andadzoka munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemutungamiri wenyika yeSouth Africa vataVambeki vakapinda munyika nezuro vakaita musangano wekutanga nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachizosangana nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa pashure murwendo runonzi rwakanangana nekutsvaga nzira dzekupedza matambudziko akatarisana nenyika. Nhasi Vambeki vasanganawo nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vari muchikwata chevatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rapera chepolitical actors dialogue kana kuti Pollard. Vasangana naVambeki vanoti mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku, mutungamiri weMDCT muzvare Tokozani Kupe pamwe nemutungamiri wePeople's Democratic Party amai Lucia Mativenga. Batore MDC inotungamirwa navachamisa rakaramba kutambira kuti vamunangagwa ndo mutungamiri wenyika richiti rinotambira chete kupinda munhaurirano dzinotungamirirwa nemuyananisi wekunze kwenyika. Vambeki vanozivikanwa zvikuru nekuyananisa gakava raiva pakati pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevaive mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai izvo zvakazoita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Kuti tinzwe zvakabuda kubva musangano wavachamisa naVambeki tabata mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda.
Musangano waitika pakati paPresident Chamisa naVambeki wakakosha zvikuru sana nekuti tikuona kuti waakuratidza kuti nyaya yaitaurwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze. Pachita kutaurirana pakati pevakaba maelection neMDC inotungamirwa naPresident Chamisa ndo vanoda kuti vanyatsosangana pogadziriswa nyaya yekubirwa kwemaelection. Saka taona kuti President Thabombeki vauya kuno vakati aiwaka ndichasangana nenhengo dzePollard asi nokuti nyaya yeZimbabwe yakakosha kukunda zviri kuitwa kuPollard kunenge kune karwiyo kamwe chete ndichada kuti ndigosanganawo naPresident Chamisa kuti tinyatsoona kuti zviri kufamba sei.
Chii chikuru chavakataura nezvacho?
Zvatinoziva kande zvekuti nyika yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka, saka vakabata nyaya dzakati wandei dzekutoti tichati kana vazowana mukana nhasi nekuti vari mumameetings tochidzitarisa dzese toona kuti dzavakaurirana naPresident Mugabe kuti ndo chataurwa ndedzipi dzavanoda kuti dzimbomira ndedzipi. Saka tiri pamwe pakuti vakatarisa nyaya dzakatarisana nekunetekana kuri kuita vana vemuZimbabwe panguva ino asi kuti tingadome nyaya imwe chete toda kuti tange tapedza kufuirana naVambeki kuti zvatinoda kubudisa ndezvipi.
ndiye anaka shevedza vambeki munyika chii chakaita kuti vange vari muZimbabwe
aiwa kanya aye muZimbabwe yava kuzikanwa muregion tinoziva kuti pakatumirwa vanhu vakati wandei kuregion kusati kunotaura kuti Zimbabwe hakuna kumira zvakanaka uye tinoziva kuti vamunangagwa navice president wavo vaakuonekwa neregion seregional security threat saka izotofunga kuti zvinhu zvavakunetsa zvikuru sa zvinoda kugadziriswa
pangave nekutarisirwa kweimwe GNU here
president Nelson Chamisa vari very clear nechirungu vanotaura zviri pachena kuti aiwaka ina handisi kuda kutaura nemunhu nenyaya yekuti tiye tichida kuti tiite zvigaro kana kuti tiite GNU president Chamisa vane zvinhu zvavanokoshesa zvavanoti 5 key point plan
vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vanelson chamisa dr nkululeko swanda vari parunhare muHarare nestudio 7 blessing zulu estudio 7 abatawo vamadhuku kuti tinzwe zvabuda mumusangano wavo navambeki
president mbeki vari muZimbabwe vakauya muZimbabwe vachida kuuya kuti vaonewo kuti inzira ipi yavangabatsira nayo kuti vanhu vezimbabwe zvikuru kuti vari mumatongerwo enyika vakwanise kuita pfungwa imwe yekuramba vachionana vachitaurirana kuti vabatsire kubatsira matambudziko ari mukati menyika vanofunga zviya zvokuti kuti nyika ibudirire ifambe zvakanaka matambudziko eikonomi apere vatungamiriri vemapolitical parties nevamwe vatungamiriri vanofanira kuramba vachionana vachipanana pfungwa saka izvozvo hazvisi kuitika muZimbabwe izvezvi vamwe vari uku vamwe vari uku saka ndozvavaida kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti zvinese kudaro uye ndeipi nzirawo iwo yavangabatsira nayo kuti pamwe zvinhu zvipinde pasituation yekuti tinokwanisa kuonana nguva nenguva tichipanana pfungwa tichibatsirana sevanhu vari mukati mezvematongerwo enyika zvisinei nekuti bato rako rakakura kana rakaita diki zvakadii saka ndo nyaya yatanga richitaura isusu taenda ikoko navakupe mai matuenga na Priscilla Mserambwi naobert kuti takamirirawo masangano emapolitical parties ari mupolas kunovapa pfungwa dzinosanga tichidiscusa navo
apa parida kuumbwa hurumende yemubatanidzwa kana kuti zviri kufamba sei
kwete haisiri nyaya yekuumba hurumende yemubatanidzwa haisi iyo nyaya iripo nekuti munhu kuti apinde muhurumende anotofanira kunge akasarudzwa nevanhu saka isusu kupolad hatina kusarudzwa kupinda muhurumende tichazotosarudzwawo makore anotevera izvezvi izvi basa redu nderekucontributa kubatsira pfungwa dzatinadzo nemapato edu kuti nyika ienderere mberi saka pfungwa iripo haisi yekuti paitwe iya inonzi government of national unity kwete haisi iri kufambira vambeki vambeki vari kuda kubatsira kuti vanhu vemhuri imwe chete yezimbabwe vangokwanisa kuwirirana kwekuti vataurirane nguva nenguva vachibatsira kuti maproblems oitwa sei
mutungamiri webato renational constitutional assembly muchinafundo lovemore madhuku vachitaura vari parunare nablessing zulu westudio 7 tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu pf vagadzira chirumhanzu avo vanoti kupinda kwavambeki munyika mucherechedzo wekuti vamunangagwa vakazvipira kuti zvinhu zvigadziriswe nekukasika
kuuya kwavambeki zvinoratidza chido neshungu dzava munangagwa kuti naividuwe ko zvandakati ngatitaurira neivo sezvevemapolitical parties inga vangu vedu vari kuramba zvisinei kuti matare enyika zvisinei kuti ruzhinji mhomho yezimbabwe yanga yataura paballot box kuti zanu pf ndo inofanira kutonga avo vakasimudzirawo vemdc zvikanzi izvo no handei kumatare kumatare vakandokonewa ivo vachamisa saka zvunhu zvinoshusha zvinoshungurudza vamunanga kuti ko umwe wangu iwaye asingaoni ndiyezve anodaidzira masanctions ndiyezve anoti zvinhu zvichazvisiya jecha saka toita sei rega maybe vamwewo vanobva kumwe kune imwe nyika kuda vakauya vakambotaura naye kuda zvinoungaona chiedza chokuti nyika inoda kuti ibudire ichibudiriswa namazimbabweans chete chete
asi vachirumhanzu takambonzwa vebato rezanu pf vachitaura kuti havadi muyananisi anobva kunze nyaya iyi ngaigadziriswe munyika chii chinenge chazoshanduka kana vambeki vaakubvumiswa kupinda munyaya
aiwa hapana chamboshanduka asi kuti ivowo vambeki somunhu mukuru remember is a former president ende anouya achipa pfungwa dzake kuna current president vanova vamunangagwa ende akasvika wakakumbira kuti hanai vamunangaba ndaichikumbira uko kuti nditaure nemunhu handifungi kuti vangaramba chavangagurambira chii chinenge chichivanza hurumende yeZANU-PF chingava chii munhu wega wega anoda kuti nyika inoifambirire mberi anobvumirwa kutaura pfungwa dzake zviri kuhurumende yacho zviri kuna purezidendi wenyika ino zviri kuZANU-PF inova ndiyo inotonga nyika ino kuti zvinosajiswa vanozvibvuma here kana kuti kwete.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko mudunhu reMashonaland East vakavhiringidzwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nekunyimwa chikafu, mbeu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende vakaumba sangano iro vanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita nekomisheni yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Sachigaro wesangano iri vamusekiwa Banire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda neNPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo eavo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuisa kwakaisa NPRC kureva kuti inotoni chinangwa chekuti tipodzane maronda titaura nechokwadi kana tichiripana tiripana tobva tati zvinhu zvakadaro hazvadzokorereke futi.
VaBanire vaendera mberi achiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka semavictims. Chekutanga ndechekuti tichingori victimize chinonyimwa chikafu nyango chikafu chikawa chikanzvidzi yesocial welfare chinoenda chiri on partisan basis chinogovewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman weZANU achiende pane social welfare office akafana kunge sabhuku kana kuti mambo chinotanga chitosvika pachairman weZANU ndiye anozonyora mazita kukondirupita pakuyo pati.
Imwe nengwe sangano iri uye vaimbova kanzura weMutoko Rural District Council Vashem Kativu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvotakaitwa hakusi hazvizvinhu zvekunyeba kana kuti ichokwadi chakaitika. Saka zvotiraundoziva chete ndochokuti tizive kuti sei takashungurudzwa, sei taitirwa izvozvo. Takatapara mhaka yei isi taita zvematongerwo enyika zviri pamutemo. Kuva opposition handi kuti wanga wapara mhaka. Saka titiri kuti tikaungana segroup sekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvotiri, vakataura kuti aiwa gurupu renyu kana rawe munouya tinotaura tese, takavabrifa tikavataurira zvotiri. Kuti tinogona kuti ungane tisangana nemaperpetrators nemavictims pamwe chete.
Vakative avo vanove nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati vave kuunganidza umboo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neveNPRC. Munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachi chandiswa nyaya dzematongerwo enyika. Mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANU-PF panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi komisheni iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi. Komisheni iyi yakafambawo matunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 paMutoko Center, ndini Godwin Mangudla.
Yeah. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vemuGambia zvaratidzira muguta reBanjul zvichiti mutungamiri wenyika iyi vaAdama Barrow vasiye basa. Asi vaBarrow vava kuti vanoda kuti vatonge kwemakore mashanu mutemo yavo yechishanu kunyanga hazvo vakambenge vati vachange vari panyanga kwemakore matatu chete mutemo yavo yechishanu iyi. Dare repamusoro soro remuAmerica raramba nhasi kunzwa nyaya yanga ichida kuti kurarama migwagwa ive mhosva. Danho iri rinosiya mutongo wakaitwa nedare repamusoro soro remuSan Francisco iro rakarasa chikumbiro chekuti vasina dzimba vasabvumidzwa kurarama migwagwa. Sangano reDoctors Without Borders riri kudzidzisa veruzhinji muNigeria kuipa kwakaita nyaya dzekubata vanhukadzi chibharo. Izvi zvaitirwa muPort Harcourt pachishandiswa dzinhepfenyuro nezvimwe zvekushambadzisa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe yadzokera zvakare kumazivandadzoka munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende iri kuramba kuti izvi ndizvo zvave kuitika. Nyanzvi idzi dzinoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya yemari, vamwe vachiramba kutambira mari dziri pasi pemasendi makumi mashanu munongedzo wekuti zvinhu zvaenda kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pakaparurwa imwe mari nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe, munyika makava nemufaro asi vakawanda havana havo kuziva kuti uku kwainge kuri kupembedza ng'anga neinobata mai. Zvino munyaya dzezvemari munyika zvinenge zviri kunetsa kugadzirisa. Mari yakaparurwa nebhanga guru reRBZ yendarama iri pasi pemasendi makumi mashanu yave kuramba kutambirwa nevanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimisi uye vemakombi nevanhuwo zvavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzemari.
Takudzoka zvakare kwazvatakamboona zviya nguva yekukwira kwemitengo zvakanyanya 2007-2008 pakatangwa kunyorwa mazimari aya tanga titorina mari tane ainzi mabhera cheka aya kana musharangarira okuti anenge aine mazivara aityisa aitanga ari kumamiriyoni akazoenda kumabhiriyoni akazoenda kumatririyoni akazoenda kumakwanziriyoni munyika ramuchareuka ndokwatave kuenda kwokuti mari idiki idzi hadzina zvachitabatsira.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvina bhizimisi vari sachigaro yeassociation SADC Chambers of Commerce and Industry uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaOzwo Bina.
Dambudziko riripo nderekuti vanhu vedu vaakunzwisisa kuti izvo takamborohwa hatichadi kurohwazve. Saka hurumende kana ichiramba kuti inflation yatavari ihyperinflation vachiisa madenominations anoita kunge zvinhu zvakanaka, vanhu vanozongotenderera voti allright ndo zvamaita asi isusu tine kodzero yekuti hatidi kuzvishandisa.
Asi muzvina bhizimisi uye vakambotungamirawo Confederation of Zimbabwe Industries vakalisto Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka hazvo asi hazvisati zvaipisisa pakuti vanhu vati Zimbabwe yadzokera kumakore ekuma 2008.
Handifungi kuti hatasvika panyaya yakadaro yekuti dhava muhyperinflation handisati ndazviona pamafambiro atiri kuita hongu pane zvonetsa zvokuti foreign currency haisati yanyatsa kuwanikwa maexports edu hanyaunyanya kukura maningi ndozvoda kuti dezvakurudzirwa zvaita.
Vachitaura mudare reparamende vhiki rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende ine urongwa hwekuparura dzimwe mari dzebepa dzemadhora 10 nemadhora 20. Ko, izvi zvingashanda here kana kuti kuteya nzou neriva? Dr. Kanyenze vanopindura.
Kana matemi chaiwo chaiwo acho haachabatsiri nokuti haana zvaanoita, haana zvaanotenga. Tava kuda kutoenda zvatanga tava kuita zviya kuti ma100 notes, 200 notes, ma1000 notes ndokwatava kutoenda ikoko. Saka izvi hazvina zvazvichabatsira nokuti nyaya iyi ndokuti vakaita zvinhu zvavakaita kuunza mari yemuZimbabwe zvisina kudzikamiswa.
vajokonya vati zvekunza mari yakati kurei zvinogona kushanda asi panoda uchenjeri
kuitira kuti inflation irambe yakakondroleka.
Chinangwa chehurumende chekudhinda mari diki chainge chiri chekuti zvisaite nyore kuchinja mari pamusika wemukoto. Asi vabina vanoti hazvina chiyamuro chazvaunza.
Mari inokanganisa upfumi haisiyo futi iyo yamuri kutaura iyi. $50 nema150 nema2000. Mari inopinda mumarket iri mazimari akakurisisa. Ndo mari inokanganisa upfumi. Ende iyoyo kana resident yedu ichishanda. Vanofanira kutoziva kuti ndi blessing here, ndini dina here, ndini nhingi nanhingi ndo ane mazimari ari kutendera muupfumi ari kukanganisa zvinhu zvekuti upfumi hufana. Ende vanhu ivavo vakawanda vacho havasi vanhu vanozviitira vega vasina vanhu vavanoziva vari pazvinzvimbo zvepamusoro nekuti mari iyo haiwanikwe nje.
Kuramba kutambirwa kwemari iri pasi pemasendi ma50 kunoreva kuti Zimbabwe iri kutadzisa kushandisa mari inosvika ma4,000,000 emadhora. Vanhu kusanganisira vakwegura vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari kubva kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Blessing Zulu.
Kushaikwa kwavana chiremba muzvipatara zvehurumende kwave kuisa upenyu hwemadzimai akazvitakura panjodzi kana vakaita dambudziko sezviri kuitika pachipatara chikuru chemuchinoi. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Muzvaririsa Sibandande mumwe mudzimai akatarisana nedambudziko rekutadza kusununguka zvakanaka. Muzvaririsa vanoti mwana wavo uyo anga asati asvika nguva yekuzvarwa akasira mudumbu pavakauya nemusi wechipiri asi hapana chiremba akavayamura vachiti vakatozoyamurwawo nemumwe mukoti uyo akaita kuti mwana abude akafa. Muzvari Sibanda vanoti dambudziko guru rave rekuti vasuke chibereko chavo zvekuti vakanonokerwa sezvavari kuitwa zvinogona kuziringa utano hwavo.
Mwana ainzi akafira muzvimbo saka ndaifanira kuti mwana atanga kubuda muzvimbo senyundo vana jesu vachamire saka izvozvi zvese zvinhu zvakaitika kuti pane zvinhu hasati ndaiswa chibere asi zvinhu zvese zvakaburwa saka chandinenge ndakuda kuti ndiiswe chibere saka mwana akabuda nezvinungo saka ndaati asandaiso saka ndizoti hazvizoni updated zvinhu zvotadza kubata mwana.
Muzvari Sibanda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya mvura zvekuti zvimbudzi zvepachipatara ichi hazvipindike uye vave kutochingidzira mvura inenge ichinaya.
Mvura inouya sometimes haiuyi. Panonaya mvura ikanaya ndopatinobva tachengetedza mvura.
VaErasmus Zindoga vakauya nemudzimai wavo kubva kukaribha vanoti havasati vawana rubatsiro kubva kunana chiremba vachiti mumwe chiremba wavakaona pachipatara apa akaramba kurapa mudzimai wavo. VaZindoga vanoti vakatohaya motokari kubva kukaribha kuuya kuchinhoi mufambo une makiromita 250 sezvo zvinhu zvisina kumirawo zvakanaka pachipatara chekukaribha. Hatina kunzwa kuti madzimai mangani ari kusangana nematambudziko akadai pachipatara chemuchinhoi icho chinotambira vanorwara kubva munzvimbo dzinosanganisira Kariba, Hurungwe, Karoi, Makonde nezvimba. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vatapiwa Nhiwayo vanoti semaziviro avo vanachiremba vanofanirwa kunge vari pabasa mudunhu rose. Asi vabvuma kuti vana mukoti havasi ivo vanofanirwa kurapa madzimai anenge aita dambudziko pakusununguka sezviri kuitika pachipatara chemuchinhoi.
So the complications occur because the patients were not attended to by a doctor. Maybe because the kids were to follow up with those that took care of it. But in general,
kana pakaita dambudziko nekuda kwekuti munhu haana kuwana rubatsiro rwachiremba tinoongorora nyaya yacho asi handizivi kuti vanachiremba vari pastrike mudunhu tichaongorora nyaya. Kakawanda vana mukota havasi ivo vanoyamura kana madzimai vaita dambudziko pakuzvara.
Need induction for them to deliver, or maybe for different reasons.
Mutauriri wekanzuri yechinoyi vatichawana mulauzi vakaburisa chiziviso sondiratera vachiti guta rechinoyi iro rine vagari vanosvika zviruzana nemakumi maviri rine dambudziko remvura nekuda kwemapombi matatu akafa ayo ari kugadzirwa. Ndakamira Studio 7 muchinoyi, ndine Ata Chigoriwa.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri, china nemusi wechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Na Elvis Masuka ndiriku South Africa Cape Town.
Taurations.
Yani kada angu utawana ndia wa muna noremekezo wa mbeki waka pinda munika nizuro.
Taurations.
Ku Zimbabwe. No tarisira kuti South Africa kudaro dai wale wangu wa anwe Zimbabwe wa batana. Because tukura rama munika ine wano waka divide. Wangujiki tiri okwa ningi, wangujiki tiri okwa ningi. Sino kondresa izo kutiri pale neruwe ngo uye nika esende zambeli. So the best way for Zimbabwe, pano dauti wano atauri rani, jinozo famba zakanaka. Because people are suffering, tika tata kutima ordinary citizens, ndo warukuta mbura ni situation ni Zimbabwe. Wakuru wedu warukumu politics hawa, batino vote hawa. Awatumbo fi waka fanenzara. The better way for Zimbabwe kutauri rana, jinozo enda kumberi. But ikisinga ndiki kuti wano atauri rani ze fake, because the takambo wona matoku takambo etika pakati kwa Mugabe na Watsvangira Mushaka. Washakabva wakataura tikaona kuti zvinhu zvakachinja, of course pa economic, but panyaya yemapolitical reforms hapana chakachinja. Handichada kutaura panyaya yamaichiwenga.
Taura henyu.
Panyaya yamaichiwenga ndongodongotaura zvishoma kuti kosei maichiwenga wazofungwa nhasi uye vazooneka kuti vari kutora mari vaibvisa muhome mavo here kana kuti vaiitora kubhengi. Vana vezimbabwe isusu tiri kuchinjwa focus nevamwe vanhu.
Handino ndikanga kakurabaza ndiri kupari Francis Mafilasi Parisi no tika mamereka zo mnika medu kaya mira parmana nzombe ndo imba kuti mnika paimie pari na asindi wopa ya ile muna 2008 soma onero angu mnika medu mudu wa solushe ni ukasika chambu mbika kawo ya bani mashinja wane fungi zile kuti pano kwa sako kwa jimwe na urano na urano zile kwa sako sara government of national unity. But in my opinion I see solution in 2023 chukwa sako tamangu my elections aningari disputed again. Electoral field in Zimbabwe should be leveled first. Ndokuti tisawe mamwe matambudziko kumberi. Saka ipo ndopandiona pane basa reSipho Marvelous.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, mari yeZimbabwe. Ine ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connections nasi Maneru na 8 PM. Nasi muchirongwa tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevadzidzi muzvikoro munyika. Panguva iyo vadzidzi vakawanda vari kukundikana kubudirira mubvunzo dzavanonyora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection muine ni Mike Hove na 8 PM.
Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vakamboita muyananisi pagakava reZimbabwe muna 2008 Vatabo Mbeki vanoita hurukuro nevemapato ezvematongerwo enyika panguva yemunyika muine bopoto rezvematongerwo enyika. Vakaparadzirwa misha pamwe nezvipfuyo zvavo mumhirizhonga ya 2008 voronga kuti varipwe. Zimbabwe inodzokera zvakare kumadziva ndadzoka munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina nomutungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtswaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili emhlaka 17 kumpalakazi 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ubuye wathi hayi bo kuqakathekile ukuthi kukhube lokukhulumisana ngaphandle kwePollard ngoba iPollard ingenelanga. Ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kuka mnumzana uMnangagwa kakwenelanga le region le South Africa.
Onke waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki ophakathi kokwethekelela eZimbabwe uthi abantu baleli lizwe kumele basebenze ndawonye ukuze benelisa ukuvuselela umnotho.
Kuyinto esegcekeni ukuthi i-region yethu estated bayahlupheka izinhlakalo ezeZimbabwe ngenxa yokuthi kukhanya kulokuxabana. Ye ukuqakathekile ukuthi bathathe isikhundla sabo esokuncedisa ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywe.
Incwethu kwezombusazwe zithi uhambo lukaMbeki lungaba yimizamo yokukhuthaza inkokheli yamabandla amakhulu ukuthi ihlale phansi ikhulumisane. Siyaqhubeka njalo sikhangela udaba lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi yemandebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Onke waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abeZimbabwe basebenze ndawonye ukuze benelise ukuvuselela umnotho welizwe labo. Umbeki yena owake waba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe uphakathi kokwethekelela eZimbabwe okwamanje njalo uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kanye lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC uMnumzana Nelson Chamisa izolo. Namuhla uMbeki uhlangane lonkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Lovemore Maduku labanye abakumanyano wePollard. Akwaziwa ukuthi uMbeki uthunywe ngubani eZimbabwe lobanje abanye benakanela ukuthi angaba emele ilizwe laseSouth Africa kumbe umanyano weSADC. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zakwele South Africa kanye lomanyano weSADC. UMbeki ukhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi ahloniphe impumela yokhetho lwanyakenye. Impumela yokhetho lolu ilokhe iphikiswa nguMnumzana Chamisa lebandla lakhe besithi uMnangagwa waqilibezela. UDokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sikaChamisa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kumele kuphathwe impumela yokhethwa andubana kuxoxiswane ngokunye.
UMnangagwa ubekhala ngokuthi athi yena iproblem yaseZimbabwe ngeyama-sanctions nje kuphela. Njalo ingxoxo ezingatholakala ezombusazwe zitholakala kuhlangano wakhe obiza ukuthi yiPollard. Kodwa sibona ukuthi uMongameli uThabo Mbeki ubuye wathi hayi bo kuqakathekile ukuthi kukhube lokukhulumisana ngaphandle kwePollard ngoba iPollard ingenelanga. Ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kuka mnumzana uMnangagwa kakwenelanga le region le South Africa ngazivelani naye ukuthi kwenele ukuba kukhulunywe siku Pollard kuphela.
Singathi ke kuyini okatokuxoxwa ngumnumzana uMbeki lo mnumzana uNelson Chamisa.
Zinenganyana indaba ezihambelana lelizwe leZimbabwe ezixoxiweyo.
Singathi ngenxa sikhangele okwenzakalayo siyakhumbula ukuthi kwakwenzakala khonokho ukuze kubunjwe uhulumende omanyano. Kambe kuya khonapho kumbe kuya ngaphi lapha?
UPresident Nelson Chamisa utshile ukuthi yena inkulumo azazenza lo mnumzana uMnangagwa nxa zingenzakala zizabe zingelani lokuthi kutholakale izikhundla zinkulumo ezokuthi kulungiswa udaba lweZimbabwe. Ngakho okuqakathekileyo njalo kumxoxo osengqondweni zikaPresident Chamisa yikuthi kulungiswe udaba olushupha umkhonomi lodaba lokuthi ukhetho kalubi ngoluhle njalo oluvunywa ngumuntu wonke. Zelezindaba yizo ecathe kuPresident Chamisa, kufanele inkulumo zelekelele kulolo hlangothi.
Siyezwa nxa sikhuluma labantu bebandla leZANU-PF bathi kumele livume ukuthi uMnangagwa wanqoba ukhetho lwadlulayo. Nxa ukuthi uzayenziwa inkulumo lebandla leZANU-PF lingakuthatha njani khonokho?
Kati manje phela nxa besho njalo ngabatsho phela ukuthi kade kungani abakhokhela abathize bebuya bezokhuluma abafana lo president uThabo Mbeki bebuya kuleZimbabwe babe bakhulume lo president uNelson Chamisa. Bonani khonokho kutshengisa ukuthi indlela ababona ngayo kayi labantu abaningi abayithenga njalo abayivumelayo. Uzulukazi weZimbabwe, uzulukazi welizwekazi leAfrika, lo zulu womhlaba wonke nje jikelele uqhakathekisa ukuthi kufanele kube khona ukukhuliswana okumayelana lodaba lokhetho ukuthi ukhetho kalukhiphanga impumela eyavunywa umuntu wonke njalo impumela ezisekelelayo ezitshengisa ukuthi yona iqondile njalo iyikuthanda kwezizalwane zeZimbabwe.
UDokotela Nkululeko Sifanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba seinsiza South edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF.
Amanye amazwe angabezisadaki akhuthaza inkulumo ukuthi fani zibe khona. Iqiniso elikhona ukuthi umongameli wethu ubaba uMnangagwa uvelela wakuqala yena ukuthi akhulumisane namabandla lawa anqobayo. Wazokusala ibandla le-MDC alliance elikhokhelwa ngoba uChamisa elingazanga lafuna ukuthi lona libuye ngaphi, libuye enkulumeni. Ngaleyo ndlela into abantu bayazi ukuthi khona uma bona sofani bakhulume naye uChamisa u-MDC alliance ngavume ukuthi ubaba u-ED wamnqoba ekhethweni njalo nguye upresident waleli lizwe. Ngibone ngani ngaleyo ndlela ubuya kukaThabo Mbeki kumbe yiziphi inkokheli kufanele zikuqashe kusekhonokho ukuthi ekukhulumeni uThamisane MDC abavume ukuthi upresident weZimbabwe ubaba u-ED Mnangagwa.
Kodwa bona ngokukhuluma kwabo bathi ukhetho lwebiwa, kodwa bazimisele phela ukuthi bakhulumisane naye umongameli. Ngakho ke bafuna ukuthi ube lo muntu ovela kwenye indawo onjengoMbeki kumbe abanye nje abangabahlanganisa, hatshi ukuthi umongameli abe nguye oqalisa konke khonoku ukukhulumisana. Ukubona njani khonoku?
Ya, ngibona into ekhona kofanisizise ukuthi khona sile constitution esingathi yiyo ekhokhela ukubusa kwelizwe. Indaba zonke lezahamba emakhosi zazahlalayela ku-Supreme Court ukuthi khona ake lifakise ubufakazi laphana laphana ukuthi lalanjani ukuthi ngingetshiwe. Kambe nxa i-court sikubonile ukuthi ubaba upresident ED Mnangagwa wawina, abantu bona babesibesala. Ngibona ngani uyabe ungathathi yo ndlela enjani e-right. Ngaleyo ndlela ukuthi abantu baze babone ukuthi ubaba u-ED Mnangagwa umuntu olalelayo. Uma evuma ukuthi kukhulunyiswane kumbe avume ukuthi izinto zilungiswe, kodwa okukadeleyo khonokho phela ukuthi kabavume ukuthi ngu-president. Ngoba uza kumkhuluma njani ukuthi e-president?
Yes, siyabona ke nxa kungaba le nkulumo sibili phakathi kwamnumzana uChamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa, kambe ukuthi kungaba lo hulumende womanyano yini?
Sokuzakuya ngokuthi khona inkulumo lezo ezilandwe ngubaba uThabo Mbeki izihamba kanjani.
UMnumzana Malaki Nkomo, lilunga leZANU-PF, ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseWest Nicholson eMatabeleland South. Kusenjalo ingcweti kwezombusazwe zithi injongo kaMbeki emqoka ingaba ingeyokuletha umongameli Emmerson Mnangagwa loMnumzana Nelson Chamisa ndawonye ukuze bahlale phansi bakhulumisane. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Oyo waba umongameli wele South Africa, uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa, okhokhela ibandla elibusayo eleZANU PF, kanye lomnumzana Nelson Chamisa, okhokhela ibandla eliphikisayo elikhulu ele Movement for Democratic Change. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi okungabe sekusenzakala kuveza obala ukuba inkokheli yamazwe akumanyano wamazwe anezansi kwezwekazi le-Africa eye-SADC isikubona ukuqakatheka kokulungisisa inkinga zeZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlindelwa Mancutshana futhi uhambo lukambeki lungabe lujonge ukuzasiza uMnangagwa hatshi ukulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo.
Kodwa singayikhangelisisa indaba le, siyabona ukuthi uMbeki uzonceda abanye bakhe abadala be-region, yibo abancedanayo. Uthabo Mbeki kabuyanga uzonceda abantwana beZimbabwe. Kuyikunceda abantwana beZimbabwe kubeza qalisela kuma-fundamentals okuyiwo okumele alungisiswe ukwenzela ukuthi angabuya kanye kuhle kuphelele khonapho, hathi ukuthi ngemva kweminyaka leminyaka uyabe lokhu ephenduka ezolungisisa into yinye. Into eqakathekileyo yokuthi nxa esiza akabuye ezolungisa ama-fundamentals. Ngokunjalo siyazi ukuthi i-region yethu okwakathesi hayi uzoncedisa omunye wakhe, ngoba phela ziyavusana indala zakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya enye njalo ingcwethi uthi liqakathekile leli nyathelo eselithathwa.
Kuyinto esegcekeni ukuthi i-region yethu ye-SADC bayahlupheka ngezinsakalo ezeZimbabwe ngenxa yokuthi kukhanya kulokuxabana. Ye, kuqakathekile ukuthi bathathe isikhundla sabo esokuncedisa ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywe. Kodwa ukuza kwayingumongameli uThabo Mbeki, ye, kungasitshengisela nje ukuthi engxenye kulesifiso lothando sokuthi kukhulunywe.
UMbeki uza kuleli ngesikhathi kusanda kuqhutshwa umhlangano wokuphawula uhlelo lokudinga indlela zokukhulumisana ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo, owe National Convergence Platform NCP, obuqoqwe ngabenhlanganiso ezijiyeneyo ezisebenzisana loZulu kanye lenkokheli zezokholo ngaphansi komanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations ZHOCD. Uza njalo abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo emazweni angezansi yezwekazi le-Africa, owe Fellowship of Christian Councils in Southern Africa kanye labe World Council of Churches. Beye bayangena umhlangano lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mtata, upha umbono wakhe phezu kokuza eZimbabwe okambeki.
Kwenzakala ngemva i-region layo iSouth Africa ibona loko okungalungile okwenzakala eZimbabwe ngalesi sikhathi.
Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana loMbeki phezu komhlangano wanamhlanje lenkokheli zamabandla aphikisayo akuPollard, ngoba ehle wakubeka sobala ukuba angeke aveza abakukhulumileyo kuntathela izindaba, njengoba abakade bekukhuluma kungamelanga kwaziswe umphakathi okwamanje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhungane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama,
idamu elikhona likwakuyisiwale. Thinaphi nedamu elisephezu,
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Namuhla kuhlandla lesibili lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu sisenyakatho yemandebeleni endaweni ezifana lenkayi eCholochola seLupane. Siqala ngedamu leMakwanda eliseguswini enkayi. Leli damu libikwa selileminyaka elithumi lingabambi kuhle amanzi ngoba seliqhibelekile. Izakhamizi zithi zaziphila kuleli damu zilima ngokuthelezela njalo izifuyo lazo ziwathola kuhle amanzi ngazo zonke izikhathi. Kepha ukutshabalala kwalo sokuzilethele ubunzima obumangalisayo.
Idamu Makwanda silohlupho kakhulu ngalelani damu selagqibeleka lisawabamba amanzi, umthamo wamanzi nje susiba mncane. Okubanga ukuthi izifuyo zibanjwe laphana ziyabhalela, okuyinto ekhathaza kakhulu izakhamisi.
Enkayi njalo kule damu letokwe kuzokuba le damu elikhulu elahlelwa kuphela emaphepheni ilizwe lisabuswa ngabelungu elaziwa ngokuthi iziminya dam. Ngobukhulu balo idamu leli lalikhangelelwe ukusiza izigaba ezichiyeneyo ngitsho lezisenkabazwe. Kodwa owake wamela inkayi edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe uthi lanamuhla lokhe belimelele.
Lidamu elikhulu ebelingasezimede inkayi kuphela kanye labantu besilobela kusiya egungu ngoba bebelila lokho okuthiwa ngesilungu yi-kickback, ngithi ukubamba amanzi okudlula 11 kilometers.
Sisuke-ke enkayi siye esilwane elupane. Nansi isakhamuzi umnumzana Sibusiso Ndlovu.
Ngizokhuluma kakhulu ngedamu lakithi abaliza bethi uDamu Gangeni. Inesikhathi esikhulu kakhulu yagqibeleka lelo damu, sesiswela amanzi awenkomo, kanti ke ekudala lona leliya damu lalingacishi.
Amadamu amanengi enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe mancane kodwa adlala indima enkulu empilweni kaZulu lemvelo. Amanye awo akhiwa phakathi kuka 1994 lo 2001 phansi kohlelo olwalusaziwa ngokuthi yi-Give a Damn campaign. Olasungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana le-UNDP, lenhlanganiso kahulumende wakweleBhilithane, i-Climate Resilient Infrastructure Development Facility, kanye lohulumende weZimbabwe. Lwaphumelela kakhulu lolu hlelo kwakhiwa amadamu angamatshumi amane lambili 42 enyakatho lasezansi yemandebeleni. Kodwa amanye awo asegqibelekile ngenxa yokunganakekelwa kuhle. Lanxa kunjalo amanengi aseleminyaka leminyaka akhiwa. Etsholotsho khona kulamadamu afana leGariya, iMswigana, iGombalume, iSomlotha ledamu Cijama eliphansi kwenduna uTategulu. Owake waba ngumeli wetsholotsho edale lephalamende umnumzana Belief Gawule uthi ukugqibeleka kwawo kuthiye izakhamizi kanye lezifuyo zisebunzimeni.
Abantu bethela amanzi okuthelezela ezingadini njabo ocijima ngale njalo amanzi anabelethe ngenhlanzi lokudla okuningi kule bantwini yabebuya nananavela emanzi amnyama. So konke labo Gariya ngale abantu bethela lezi nhlanzi bethiye inhlanzi kulethela abantu ukudla la manzi ezifuyo.
Enyakatho yemandebeleni njalo kule damu lesiwale. Isakhamuzi umnumzana Babili Moyo uthi uhulumende kumele angenele alilungisise.
Isiwale leyi lidamu elalisinceda kakhulu izakhamuzi zasemzula 52, emzula 9, lemzula 8, emzula 53 lapho kwakusidla khona izifuyo. So sicela usizo kulabo abangancedisa ukuthi khona kuvuselele leli damu.
Sigqibe uhambo lwethu lwanamhlanje ngokubhekisa amabombo ezansi yemandebeleni. Beleni siye ekhezi
ethipenda konyongoli kunedamu kudala ladabuka lidabuke kwaza kwaba kabili lilungiswa kodwa namhlanje lokhu linjalo lidabukile. Siyacela ukuthi uma abantu bengasizakala lilungiswe la idamu.
Abanengi bathi udaba lokusilela kwamanzi lwenze umumo wendlala waba mubi kakhulu lonyaka. bathi ngaphandle kokufelwa izifuyo inkulungwane zabantu ebeziphila ngenhlelo zokulima ngokuthelezela emadamu lazo zisele zingasela ndlela zokuzinakekela. Lethiye indlebe kuhlandla lesithathu lapho esiza kwethekelela ezinye njalo indawo kusasa.
Yebo yebo yebo, thola komuhle zimpapo muhle, okhulumayo nguMike Hove. Ngolwesibili kunje nje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane lesifundi kanye lababalisi lonyaka. Isifundo eziningi lonyaka zibikwa zingaphumelelanga ezifundweni sika grade 7, ikakhulu esabelweni seMathebeleland. Asibeni lethuba lokuhlaziya imbangela yalokhu, sigxile kunhlupho esibhekane lababalisi kanye lesifundi. Wenzweni ukuze lolu hlupho luphele? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthokazi omuhle, zimbapo omuhle, lingakhohlwa uhlelo The Connection ngo-8 ntambama ku Studio 7.
Singene esigabeni sikhangela izindaba ezenzakala kwele Melika ngamafitshane. Inkampani elungisa indizamtshina eBoeing ithi isimise ukulungisa indizamtshina yayo yohlobo lwe-737 Max ngoba ilokhe ilwisana lodubo lokungasebenzi kwayo kuhle ngemva kwengozi ezimbili ezenzakale lonyaka. Umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court eMelika walile ukuthetha udaba lokwaliswa kwabantu abalala esitaladeni. Singene kuhlandla lezenotho sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni namuhla.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho ozenqabela ukufakwa kwentengo etshiyeneyo empahleni inye. Ukuthengisa impahla ngentengo ephezulu lokufaka impahla engalotshwanga intengo esitolo. Lumthetho othiwa yiConsumer Protection Act uzabangela ukuthi kubunjwe isikhwama sokuphathisa abathengi njalo le commission ezakwenza lumsebenzi. Lumthetho uzakupha abathengi ithuba lokubuyisela impahla ezitolo nxa bengayifuni kungakedluli inyanga eziyisithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga lobethengisa eBulawayo Traders and Vendors Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi abathengi vele abahlonitshwa elizweni okokuthi lumthetho ungaphathisa nxa ungalandelwa kahle.
Izinto zabo zamafoni zabo zama-manager providers bayaqheza ama-tariffs willy-nilly. Abanye abana roll over data ingavele ithengi inyanga ingaphela iya-expire kayi-roll over. Asabo abanye of course bena i-roll over angithi ungakhangela futhi even ungahamba ezibhedlela nxa uthi layina khona ngale because uba phela yi-service abantu abanesa bekuharasa abanye bekuthethakebuthele udigijimele hibe umnyango lwalo uyengabi uyelayela ngaphezesa uyathola umile elangeni ungena ebhenki uyathola umlayini sikumile ngezindlela slow. So mina vele ngibona ngani i-culture nje kuhlonipha umthengi ayisekho elizweni leli kulusizo. So angazi ukuthi actually izadala mahluko bani, maybe izaba nje i-paper tiger ngesikhiwa angazi, but unless and until kutshintshe i-attitude yabantu baseZimbabwe towards consumer kumbe kutshintshe ingqondo kumthengi abantu bahlala bengahlonishwa endaweni eziningi kakhulu kulusizo okwenzakala endaweni lasithenga khona. Ama-price bayakhwezwa umuntu engafuna angatshintsha afake 3 prizes angacabanga ayiwoti into nge-R20 e-South Africa aweyayithengise
Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi umthetho lo omutsha ufana lowakwamanye amazwe njalo uyancomeka kakhulu kodwa udubo ukuthi awusoze ulandelwe nguhulumende.
kodwa ke kulomehluko kwesekhisizwe ungaze utshaye umthetho ufika elinye imithetho eminingi engalandelwayo ngohulumeni esithi ngesingisi lawlessness, awusozulandele lawo nalo. Kanti ke futhi commission ledalwa yilo mthetho angeke isebenze nxa vele human rights commission, electoral commission kaye wonke amakhomishini amanye akhona engalandeli engathathwa ngendlela efanele ngokomthetho. Umthetho uqondile, ubhalwe ngendlela enhle kakhulu, kodwa abafanele bawubone ukuthi umthetho uyalandelwa yibo abangakazi balandela umthetho vele. Ngithi phela umthetho lo ungena usiba ngowesingakingaki phakathi kwemithetho eminingi evele ingalandelwa. Kuzathi nxa sekufakwa ikhomishini, labo bantu abafakwayo kube sekufakwa abangani, kube sekufakwa abantu abangelani lokuvikela amalungelo abantu, ngokuba okukhulu yikuvikela ilungelo lomthengi. Nga ngabe uhulumende nguye ozafaka labo bantu njengoba umthetho sitho kanjalo, uyabe fanele afaka abantu abalekuntu lesifiso sokuvikela ilungelo lomuntu okuthiwa ngumthengi. Kodwa sokwajwayelekelayo ukuthi kuyafakwa abantu abangamalunga mbawo ebandla kumbe babe ngabantu abangabangani abazalala emsebenzini bangenzi lutho.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okuqakathekileyo ukuthi umthetho lo usetshenziswe ngendlela efaneleyo, hathi ukuhlukuluza abathengi abalembono ehlukene leya ZANU-PF.
Yekhathi ukuthi nxa vele khona umsika wezinto ovulekile free market, kuza kuba labantu abazama ukuthi babe bengenisa izinto ngobuqili bethengisa izinto ezingasebenzi kahle. Ye kufanele kube lomthetho ngoba kulabanye abantu abangakwazi ukuthi bazivikele. Kodwa umthetho wakhona awufanelanga uhlukuluze abantu also business, ngoba nxa umsika uvulekile, na wena ungafuni uyathenga iye isitolo izinto ezijibhileyo zeChina, uzahambe uyethenga kwezinye izitolo lapho lezinto ezento engathi phezulu. Umthetho kawube khona kodwa ungaze wasetshenziswa ukuhlukuluza osobhizinisi, kawusetshenziswe ukunceda laba abangakwazi ukuhamba kumthetha ndawo besiyazibhikela bezimelela.
I-commission ezabunjwa ukuphathisa lomthetho ibikwa izasebenza lenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe phansi komunye njalo umthetho ozabunjwa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Chris Gande.
Duna malaba ndukus malaksu mfana katubu kwendo esiqhubela uhlelo ngengoma ethi Satane. Sake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. owake waba ngumongameli wakwele South Africa njalo wazoba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe umnumzana Thabo Mbeki uthi uZulu weZimbabwe kumele asebenze ndawonye avuselele umnotho. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.